question.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 28 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Hurumende inoshoropodza vemabhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe mumatunhu eMatabeleland neMidlands vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika zvichitevera kurambidzwa kushandiswa kwemari yekunze. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji vanoti vaifunga kuti zvakaiswa mutemo mutsva nehurumende wekushandisa mari yemunyika chete mitengo yezvinhu yaizogadzikana, asi vari kushandisika zvikuru vachiona mitengo ichiita chamuramba muri kukwira. Vamwe vatengi vakaita saamai Chipo Murambiwa vanoti mitengo yezvinhu kutanya chikafu yapfuma yakaita chamuramba mhuru muzvitoro zvakaita seOK nePick and Pay nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana.
Mafuta akanga aita $15 iko zvino ava pa30, ava pa30 kudero. Maporiji chewo maserevhita evana hatizivi kuti kana nemavhendawo kana kuti mamai chavo ari kumusha achadyawo zvinhu izvi here, kana kuti vakutongorarama vachingobika dovi kumusha uko, nokuti mafuta chavakwirisa. Hatiusisi kuti muri kuti tirarame sei kubva pamakapa mutemo kubva manje zvinhu zvakwirisa zvisingatombobvi.
Muchitoro cheOK nhasi makeji makumi mashanu ehupfu aiita makumi matatu emadhora ERTGS nhasi afuma achiita zana remadhora nemaviri. Mafuta ekubikisa aiita madhora 15 ave kuita madhora 30. Makeji maviri empunga aiita madhora masere ava kuita madhora 29. Ukuwo keji yenyama yaiita madhora 15 yave kuita madhora 30 emaRTGS. VaJohanis Chihwani ava vanogara mumusha wekwaSisk vanoti mutemo wakaiswa uyu watovaipira.
Uyu pavakaisa takaona sokuti vaita zvinhu zvinotibetsera kuti kuda maprize achanyukwira, but zvatozonyanya kuaffecta the public nenyaya yekuti zvinhu zvaiye zvamuka zvakakwirisazve, mari yacho haisi kuwedzerazve, nyangwe nai vari kuwedzerawo mari yatsavo futi kubhengi muhurumende yacho. Saka kureva kuti inflation iri kutowedzera kukwira kudarika zvainga iri. Iri hazisi solution, asi kuti kutowesena situation. Murombo wava kuwedzera kuita murombo, nokuti even chaunga chaafford hauchakwanisi kuti uchitenge because bond racho ranyanya kukwirisa zvepurise yaro.
Sachigaro weConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vaProsper Mzambi vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kunokonzera mutauro munyika. Vatiwo vemabhizimusi vakaramba vachidai vanokurudzira vatengi kuti varatidzire, nekuti vaifunga kuti mutemo wakauya achaita kuti zvinhu zvidzike.
Mutengo weUS dollar uya hausisiri zvawanga uri before SIA 142 of 2019 wambinge wakakwira, iye zvine zviwadzikira. Saka naizvozvo unotarisirwa zvekare kuti nezvinotengeserwawo vatengi zvinofanira kudzika, nekuti ukazvitarisa before that paingonzi nhasi paangonzi US dollar rakwira mumashopu muvanga vasatoise mitengo yezvinhu zvaimbo zvatanga kungokwidzirwa patiyo. Saka nawo mubvunzo wavo kuti kosei kwa iye jinezi, tiri kutaza kuti pariri kudzikira wa US dollar iriri. Mitengo ibe inodzikirwa zvekare.
Vatatenda Matumba avo vane chitoro mudhorobha vati varikuramba vachikwidza mitengo nekuti vanozonotenga mari yekunze pamukoto nekuti kumabhanga haiwanikwi.
Kufamba kwenguva rinozova danho rine hungwaro asi for the meantime hatingati danho rine hungwaro nokuti price ezvinhu haasi kuchinja arikuramba achitokwira. Vanhu vanotori nemendaliti yekuti iyo sinzi nyika isiri kuprodusa zvinhu zviri kudiwa navanhu panguva ino. Vanhu vazhinji vari kunotora zvinhu kuSouth Africa nekune kune dzimwe nyika. Saka kana zvinhu zvakamira saizvozvo, kana banning of forex yakaitwisa zveforex iyo kuhurumende, vanhu vazhinji still vari kuenda kumaborder vachienda kunotenga zvinhu zvokuti vatye. Saka foreign currency kubvana kwayakaitiwa hakuna solution yati yaitika nokuti mitengo yezvinhu ichiri kukwira.
Vanoongorora nenyaya dzeupfumi hwenyika vakazvimirira vapadhoni Chuma vanoti mutemo wakaiswa nehurumende handiwo mhinduro yedambudziko rekukwira kwezvinhu muzvitoro kana nyika isina maindastri anogadzira zvinhu achitengesawo kunze kwenyika. Muzvindafundo pachikoro cheGreat Zimbabwe University vamunashe Shoko vanoti mitengo ichiri kukwidzwa nekuti vatengesi vazhinji vakange vakahodha zvinhu nemari yekunze nekudaro pazvichapera mitengo ichadzikama. Asi vamwe vanoti kuti zvinhu zvigadzikane nyika inofanira kushandisa mari yekunze yekunyika yeAmerica kusvika zvinhu zvazonaka. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vanonzi vari kunze kwenyika. Asi gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vasora zvikoro vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vaudza vatori venhau pamusangano wakaitwa muHarare kuti hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, bazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana nhasi raparura hwaro uchatevedzerwa nenyika kusvika muna 2023 mukuedza kusimudzira nyaya dzekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana munyika. Gurukota rebazi iri ratsoropodzawo vemabhizimisi nekukwidza mitengo yezvinhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare kubvira kare kare chaizvo, well before independence, zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine kontroro yegavhenmendi. Tanga tine chibage nemama grains ese achiita.
Gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vashora vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vati hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu.
Maprize yanetsa and vanhu vatambura. We really feel sorry kuti vanhu vari kutambura zvaka nyanya kudai. Isusu sehurumende tine porisi yekuti tinotaudzana nevemabhizinesi kuti tiurane kuti izvi kaa zvamuri kuita izvi hazvisi kuita. Nyika iyi ndeyetu tese, haisi yemunhu. Saka ndo tichikumbira vemabhizinesi kuti aiwa ngativakei nyika. Mapurize aya tiri kuwana aya haasi kuvaka nyika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vati vachatipa mhinduro yekuti sei vemabhizimusi vari kukwidza mitengo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Asi mumwe muzvinabhizimusi ane kambani inotengesa zvipfeko zvedehwe vaPatrick Gadzikwa vati vemabhizimusi vari kutenga mari yekunze pamusika mutema kuti vakwanise kunohodha zvinhu zvekuisa muzvitoro zvavo sezvo vasiri kukwanisa kuwana mari yekunze iyi kumabhanga.
Indirofara unge ndine US dollar equivalent for what I want to do outside the country. And apafara unge pane my restrictions. Yes, my restrictions angave po ayokuti is this necessary for our economy. If you say yes, then give me the foreign. So that the trading cycle is completed. Mutule anga address kunge munasina kuita economics or banking. Anga address one issue and you leave the other issue.
imwe nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe amai Naomi Chakanya vatiwo vemabhizimusi vakarega kutenga mari wekunze pamusika mutema pairi kuwanikwa vanobroka.
Muri kungoona zviri kuitika kuti mari yekunze haisi kuwanikwa mufoma wemarket, haisi kuwanikwa kumabank, iri kuwanikwa pamusika mutema. Saka kuti vazviprotekte kuti vagogona zvekare kunotenga nepamusika mutema, sezvatinongoziva musika mutema maprize avo ari kuramba achikwira, vanozoguma vaakukwidzisa maprize avo kuitira kuti pavanozoinotenga zvekare maybe after 1 week kana 2 weeks vanokwanisa kuita inonzi restock, kutenga zvavanochitengesa zviya nemwero wavanogara vachitenga nawo.
Amai Chakanya vati chavakudikanwa ndechekuti panodiwa kuti hurumende itaurirane nevemabhizimusi pamwe neveruzhinji isati yadzika mitemo inobata raramo yevemabhizimusi pamwe neveruzhinji.
Nekuti zviri kuitika vamwe vari kutaurwa navo vamwe havasi kutaurwa navo, saka izvozvo zvinokonzeresa kuti pasave neconfidence muekonomi yezvinenge zvichiitika.
Zvichakadai, vanhlovu vati sehurumende vari kuedza kuita zvinhu zvakawanda zvekuedza kuti maindastri akwanise kushanda zvakanaka kuitira kuti Zimbabwe igokwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze.
Chekutanga, isusu seZimbabwe tinofanira kuona kuti tinokwanisa kuvaka nyika yetu. Hatidi kuti kuve vanhu from outside kuzotivakira nyika, isusu ngativakei nyika. Ndosaka ndaikoshesa nyaya yeresearch and development. We need to find capital to retool because equipment yedu most of it, for the last 20 years we have been struggling nenyaya yemasanctions.
Vanhlovu vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi kwave kukonzerawo kuti nyika itenge zvinhu zvakaita segorosi, mukaka pamwe nematehwe kana kuti leather kubva kunze kwenyika. Pahwaro hwavaparura nhasi vati hurumende ichakoshesawo nyaya yekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuwedzera uremu hwezvicherwa zvisati zvatengeswa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Gurukota rinoona nezvashandi amai Sekainzenza vanoti hurumende iri kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevashandi kubirikidza nemisangano yetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ndekudaro hapana chikonzero chekuti sangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO ritumire chikwata chevaongorori kuZimbabwe. Asi Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU inoti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurike. Chisungo ichi chakabuda pamusangano weILO wakapera nemusi wechishanu chapera kuGeneva, Switzerland. Danho reZimbabwe iri riri kutarisirwa kukanganisa kudyidzana kwayo nenyika dzakaita seAmerica nesangano reILO iri. Mumashoko avo kumusangano uyu, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaMike Pompeo vakashora zvikuru kwavanoti kumbunyikidzwa kwevashandi nehurumende yeZimbabwe. VaPompeo vakashorawo mauto nevanochengetedza runyararo munyika vachiti ndivo vari pamberi kutyora kodzero dzevashandi. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekutyora chibvumirano cheILO cheConvention 87 chinochengetedza kodzero dzevashandi dzekuratidzira. Tabata amai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende.
Pamusangano iwoyo avo veILO pavazogara pasi vakati Zimbabwe inoda yavanoti direct conduct mission. Direct conduct mission ngaiende kuZimbabwe inonyatsoongorora kuti zvavakataura kuti zviri kuchinja vashandi vakasununguka ichokwadi here. Saka iniwo ndakamirira vamwe vangu vandakaenda navekoko, ndakamirira Zimbabwe, ndakambva ndasimbisisa chaizvo kuti kwete, isu tatotanga kuita machinji. Tinovadii vanhu vanouya kuzotiudza kuti fambai makadai, kana kutouya kwavo kunototikanganisa zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka. Saka takaramba kuti conduct mission yacho iuye, asi hazireve kuti kuramba kwedu tatovhara musiwo. Aiwa, tiri kureva kuti uyai asi mutibatsire kunyaya panegotiating apa patati pa TNF pandiri inini chair. Ndiri kudawo kuti iwo ndo vane ruzivo. Tatiri kuda kwavari uyai neruzivo runotibatsira kusimudzira nyika yedu kuti iti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is for engagement. Kwete kuti vauye vachitarisa zveshure. Kushure takatobva koko.
Kune vamwe vaongorora zvizoonekwe here sekuti Zimbabwe ine chekuvanza.
Kana vachivazoona vari kuona chii?
Vashandi vari kuchema chema kuti vari kushungurudzwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachimborohwa.
But Zimbabwe ine mutemo asenyika dzese. Yatinoti rule of law. Vanenge vatyora mutemo vanofanirwa kutongwa zvakanaka mudare reZimbabwe.
Gurukota rezvevashandi amai sekainzenza vachitaura vari vanare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Maonero edu ndeyekuti kana hurumende kusina zvairi kuviga, kana hurumende ine chido chokuvatsirwa, vakawanda vanodziziva kuti Zimbabwe government yakapiwa zvimari nezvimari zvokuti kumapurisa avasire kutrenwa kuti azive kubata nyaya dzevashandi. Kana sikuda kuti chikwada cheairo chiuye munyika kuzoona kuti iyo program yacho iri kutaurwa nehurumende kuti tine program yokugadzirisa zvinhu zvese iri kufamba here, iri kugadzirwa here.
Asika iyo hurumende iri kuchema chemawo kuti kana muri munyika vari kuti munenge muchiwirirana, asi kana maenda kunze uko kumisangano yeILO munenge makuimba rwimo rwiyo sevashandi.
Handizvizivi nyaya yekuwirirana yavari kutaura kana inini ndichienda kunoripota kumapurisa zuva nezuva. Ndine nyaya yekumakoti iyo zvino ndiri kutongerwa 25 years mutoromwa naPresident weZCTU. Handizivi kuti ndiko kuwirirana here ikoko.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe emumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South pamwe nevamwe vashoma mudunhu reMidlands vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi pamwe nematambudziko anosangana neveruzhinji kumaruwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatapi venhau mushure memusangano nemadzishe, vamunangagwa vati vaita musangano uyu mushure mekunge vakumbirwa nemadzishe kumatunhu eMatabeleland neMidlands kuti vasangane navo. Vamunangagwa vati vafara kuwana mukana wekusangana nemadzishe kuti vazeye nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yeguku rahundi pamwe nematambudziko ari kusangana neveruzhinji kumaruwa kusanganisira kushayikwa kwechikafu chakakwana.
The major point that has come out is the fact that guku rahundi affected communities in which they preside as traditional leaders.
Nyaya yakakosha yabuda pamusangano uno ndeyekuti guku rahundi yakabata vagari vemunzvimbo dzakawanda dzinotungamirirwa nemadzishe akasiyana-siyana. Madzishe anobatwawo zvakasimba nenyaya yeguku rahundi, saka vanoti zvakakosha kuti mukugadziriswa kwenyaya iyi hurumende inofanirwa kuita kuti pave nemukana wekuti madzishe ave mukati menyaya iyi.
Vati vamwe matambudziko avakurukura nezvavo anosanganikwa nawo nevamwe vanhu munyika mose, vakatiwo mamwe ematambudziko aya anogona kugadziriswa munguva diki asi mamwe anoda nguva yakareba kuti agadziriswe.
We have done our best to look at how these issues can be addressed. Not all will be addressed overnight. Some issues lend themselves to quick.
Taedza nepatinogona napo kuti tione kuti nyaya dzinonetsa dzingagadziriswa sei. Hadzisi dzose nyaya dzinogona kugadziriswa nekukasika. Dzimwe nyaya dziri nyore kuti dzigadziriswe nekukasika, asi dzimwe dzinoda nguva yakati rebei kuti dzigadziriswe. Chakakosha ndechekuti nyaya dzinonetsa dzataurwa nezvadzo.
Asi vatori venhau vaburiswa mumusangano uyu sezvo wanzi wange uri pakati pemutungamiri wenyika nemadzishe aya chete. Mutevedzeri wemukuru wedare remadzishe Ishem Chane Kumalo, avo vataura vakamirira mamwe madzishe, vatenda mutungamiri wenyika nekuwana nguva yekusangana navo. Vati kunyanga hazo mamadzisha akawanda anga asina kunge agara akaudzwa nezvechinangwa chemusangano uyu vafara kuti madzishe aya akwanisa kutaura matambudziko ari kusangana nawo mumatunhu avo. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Jennifer Mhlanga pamwe nemakurukota ematunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South vange varipo pamusangano uyu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti misangano yakadai haina zvairi kunyanya kubatsira kana kwakatariswa nyaya yegukura hundi. Vati zvakakosha kuti vamunangagwa vatange vakumbira ruregerero uye kuti vaite misangano yakadaro kumamisha uko kunove ndiko kune vanhu vakawanda vakabatwa nenyaya yegukura hundi.
Tiri kuvaona vataura nemachisi nasuno tingangoti progress shoma zvayo, but ngavarege kuvaunganidza kuset house machisi aya. Ingavaende vachivinga machisi aya umwe noumwe chief aine vanhu vake vese vakaafekta negukura hundi. Zvakare mameetings aya arufanira kutevera danho rokuti vakumbira uregerero vaacknowledge kuti zveshuwa vakapara mhosva vamunangagwa nehurumende yeZANUPF.
Mumwedzi mishoma yapfuura vamunangagwa vakambosangana nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega vematunhu eMatabeleland vachizaya nyaya yegukura hundi nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kusvikira vamunangagwa vanyatsobuda pachena pamwe nekukumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi zvimwe zvose zvavanenge vachiita kupedza nguva. Pakaitika gukura hundi kubva muna 1982 vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori iro raive pamberi pakufambiswa kwenyaya dzegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th brigade munguva iyi. Nengo dzemutwaka zipeople's republic dzaratidzira zvisina mutsindo muBulawayo nhasi mangwanani dzichiti vamunangagwa havakwanisi kutungamira munyaya dzine chekuita negukura hundi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatsanangura nguva yegukura hundi senguva yekupenga munguva iyi asi havana kukumbira ruregerero sezvaitarisirwa nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima yadzika mutemo unorambidza kutengeswa kwechibage kune mimwe misika isiri Grain Marketing Board. Mutemo uyu uri kunzi Statutory Instrument 145 of 2019 unorambidzawo kutengeswa kwechibage kuGrain Marketing Board nemumwe munhu asiri murimi uye unopa masimba kuGMB ekuramba kutambira chibage chinenge chichitengeswa nemunhu asiri murimi. Zvimwe zviri kusungwa nemutemo uyu kufambiswa kwechibage chinopfuura matsaga mashanu ane uremu hwemakirogiramu makumi mashanu patsaga roga roga. Kubva mune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu munhu anobvumidzwa kutakura masagi ari pasi pemashanu chete. Mapurisa ari kupihwawo masimba ekupinda mudzimba vachinotsvaga kana vakafungidzira kuti munhu ari kuchengeta chibage zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti mutemo uyu hauna kunaka sezvo uchipa masimba ose kuGMB. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi uye varisa chigaro vesangano remubatanidzwa wemasangano evarimi reFederation of Farmers Unions vaWanda Chabikwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevarimi vanotambira nemufaro mutemo uyu sezvo uchichengetedza varimi kubva kumakoronyera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare, kubvira kare kare chaizvo, well before independence. Zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine kontroro yegavhumendi. Tanga tine chibage nemama grains ese achitaranda GMB Act, mukaka uchienda kudairy board act, kotoni kutori marketing board act, mombe kuCSC act. Zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupiwa mutengo unoita kuti varambe vachirima. Varimi vachiwana mari zvinoita kuti vapunduke varapa vachirima. Zvinhu zvakachinjwa apo 1996 nepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipai. Kana varungu vanga vari mapurazi kare vanga vane experience yakakura vanga vaine makontrols iwayo. Ko kuzoti vedu varimi vadiki ava kuwanda kwavaita uku, varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kunai takanaka, vanotenga vanga vachingoda kutenga nemari dzavanoda. Saka zvakapedza zvaaita kudzikisa pasi hurimi hwemunyika muno.
Asika vachabikwa vamwe vagaro vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB.
Ichokwadi, nyaya yemabhadhariro pane makore azvikaitika izvozvo kuGMB. Haa maigona kuzobhadhara gorono yachairo izvozvozvo zvanga zvakashata, asi makore matatu apfuura Aye, wakubata kubata wawo. Ranaka, 2 weeks, 3 weeks. Bari makora ayo, kumashura ayo. Kaisa mkwari basa kubata. Shua omuri maesura, baka mirira. Endi makora ayo, wakubata kubata wawo. Mashure.
Saka yeye zvino tani yechibage iri kutengeswa nemari.
Tani yechibage yakakotwa ne US dollar asizi kubhadharwa ne Zim dollar. Yakakotwa ne US dollar iri pa $242 per ton. Saka tine interbank rate ye US dollar inenge iri applicable munhu unobhadharwa murimi iwoyo. Yoringo marutsa ya 242 munhu ndomari yake kwa account make iyo.
Ko panyayo yekuti vanhu vakurambidzwa kutakura matsaga yechibage andarika mashano kubva mudunhu rimwe chete kuenda kune rimwe dunhu. Munoona sei danhu iri?
Danero ndibata na garaji kwetu kwa burakare waya. Chinangwa chese kuchengetedza varimi. Ikondro yekuta kuchengetedza varimi iwe. Chivarimi ka ikondro yakatinakira. Wozi sisi varimi wacho hatina nide kumubva mubva chibaka. Hatina kuchirimira kumubva manike. Saka chimira kuti tione mari nacho. Yakawanda nacho chibaka ichocho.
Vavonda Chabikwa, mutungamiri weFederation of Farmers Union, vachitaura naJonga Kandebiri. Zvichakadaro, gwaro richangoburumende kana kuti hofisi yaAuditor General amai Mildred Chiri rinoratidza kuti muri kuitwa uori unotyisa mapazi akawanda. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachiparura gwaro reongororo yavo yegore rapera, amai Chiri vati hurumende yakapfurikidza mari yaifanira kushandisa nemadhora mabhiriyoni maviri nechimbu, uye kusvika pari zvino haisati yaenda kuparamende kunogadzirisa nyaya iyi sezvinodiwa nemutemo. Hurumende yaifanira kushandisa mabhiriyoni mana nemazana matatu ezviuru zvemadhora, asi iyo ikashandisa madhora mabhiriyoni manomwe nechidimbu isina mvumo yeparamende. Vatiwo mapazi ehurumende aishandisa mari zvisina mwero kana zvaisina kurongerwa, uye mune mamwe mapazi vakatoshaya umbowo hunoratidza kuti mari yakashandiswei. Semuenzaniso, amai Chiri vati pane mamiriyoni maviri nechidimbu emadhora akashandiswa nemapazi ehurumende kutenga motikari, majenareta nezvimwe. Akapiwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kuti rigadzirise nyaya dzekuronga zvidzidzo kana kuti curriculum development, asi mari iyi yakashandiswa zvimwe. Vatiwo pazana rezviuru zvemadhora raifanira kupiwa vana Soro Jena, zviuru makumi matatu nezvisere ndiyo yega yavakapiwa, uye imwe yese yakashandiswa nevekumahofisi egurukota rezvevashandi kubhadhara mahotera nekufamba kuenda kumisangano. Amai Chiri vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani ehurumende, umo vanhu vari kuita madiro aJorjina vachipfachura mari inofanira kubatsira veruzhinji nenyika. Semuenzaniso, vati Grain Marketing Board yakabhadhara miriyoni yemadhora yekutenga chibage gore rapfuura, uye kusvika nanhasi chibage ichi hachisati chauya, uye hapana anoziva kuti chichauya here. Vanotiwo ZETDC yakabhadhara mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kukambani yePito Investments iri mari yekutenga matransfoma makore mapfumbamwe apfuura, asi kusvika nanhasi matransfoma aya haasati auya.
Kambani inoona nezvemagetsi yakabhadhara zvimwe zvinhu zvekushandisa zvainoshandisa mumabasa yavo, asi zvinhu izvi hazvina kuuya. Mari haisati yadzoka.
Vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakanzuru, uko makanzuru akawanda munyika asiri kufambisa basa zvakanaka pamwe nekushandisa mari zvisina mwero. Asi vati muhuri wese huri kuitika kune mamwe makanzuru akaita sepfura, iyo iri kuita basa rinodadisa.
Tine imwe kanzuru inonzi Pfura. Tinoona kuti haiwani zvakawanda, asi tiri kuona kuti takaona kuti iri kuedza kushandisa zvainazvo. Iri kuedza kuti ibatsire vanhu panyaya dzeutano. Inoshandisa madhongi nezvikochikari kutakura marara kubvisa mabhini ichinorasa. Izvozvo tinozvikudza.
Vatiwo zvinosuwisa kuti mari dziri kushandiswa zvisina mwero, kubiwa kana kushandiswa zvisina maturo, asi vanhu vachitambura munyika. Amai Chiri vati kushayikwa kwemari kwakakanganisa mabasa eutano munyika, uyewo pamaambulensi ese ari mubazi rezveutano 242, 134 chete ndiwo aishanda. Vati kushayikwa kwemari kwakaita kuti bazi iri rirasikirwe nevarapi pamwe nekutadza kutenga mishonga.
Tinotenda Godwin vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tirikutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari, mitengo yezvinhu ichikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokuseyamina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 enhlangula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Induna zemandebeleni kanye lenkabazwe zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zihlaziya udaba lombhuqazwe wegugurawundi.
Bekuzaba ludubo sibili ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babesiphi bona istok abalaso ngesaprice yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izakathi ingayehli.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakumanyamazo eZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba osacathulayo uTinashe Mazomwa Mpofu ehamba leqembu lakhe leZitiyeni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna ezidabuka eMathebeleland lenkabazwe zitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lokhu zikhathazekile ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi okumele lulungisiswe ukwenzela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kukahulumende weZanu PF loZulu weMandebeleni lenkabazwe okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusukela umnyaka ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa wethule lokhu namuhla esanda kwenza umhlangano lenkokheli zomdabu ezenkabazwe leMathebeleland okukhulunywe ngodaba lolu lokunye okuchiyeneyo. Induna zinike umnangagwa ugwalo oluveza ukuthukuthela kwabantu ezabelweni lezi. Utshele intatheli zindaba ukuthi belumqoka udaba lwegugurawundi emhlanganweni wabo abawenzele Estate House.
I came here to Bulawayo.
Olunye udaba ludaba lombhuqazwe wegugurawundi libeke indlela ezimqoka zokulungisa lolu daba kanye lokuthi umbhuqazwe waphambanisa indawo abazikhokhelayo njalo labo kuyabahlupha. Ngakho njengohulumende inkokheli zomdabu kumele zibe khona ukuqondiseni lolu daba. Kumele lube leziqondiso ezimqoka ngalolu dubo.
As well as the communities in Matabele South as articulated by their respective chiefs.
Ugcizelele esithi kukhona okunye okumqoka abakukhulumileyo lakho bazakulungisa.
The issues can be broadly put in three or four categories.
Kukhona njalo okunye okumqoka esithe sakhuluma ngakho lenkokheli zomdabu okubalisa imigwaqo, amanzi, ezokudla, ezemfundo kunye lezempila kahle. Konke lokhu siza kulungisa.
Which these provinces wishes to alert government.
Kubikwa ukuthi okunye okukhulunywe emhlanganweni lo zimpahla zebandla lezaphu ezathathwa nguhulumende ngodlame, ubuyanga, umbuso wezabelo, ukudla lomnotho, ezemfundo, ulimi lamasiko, uhlupho lwamanzi nakude, ezempila kahle, amandla kagetsi, inhlupho zezifuyo kanye lokulondolozwa kwendawo ezizilayo. Umsekeli kamongameli wezinduna uMtshana Khumalo ubonye ukuza kwaMnangagwa eveza obala ukuba njengezinduna babanjwe amaheche.
Ngiyabonga ukuthi uthintile ukuthi ekubuyeni kwethu lapha izokuthange sibuye singazi ukuthi iagenda yini. Kodwa njengezinduna sihlale phansi sadingana la nxa iprogram ibiyenziwe ngabalutshwana bakubhalela lokho bakubhalele khona.
Akwaziwa ukuthi okwenzakale namuhla e-State House kungaguqula kumbe hatshi ubudlelwano bukaMnangagwa labantu abahlala enkabazwe leMathebeleland. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi kaboni lutho oluzalunyiswa nguhulumende kukho konke okubekwe zinduna namuhla.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta lechavi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo Mabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uvumelane loMaphosa.
Okuhluphayo kuhle ukuthi uhlangane lazo, but okuhluphayo ukuthi since 2017-2018 eseDavos wathi yena idaba lweGugurawundi uzalilungisa lezi nduna. Simbone 3 months back uhlangane labantu beCivic Society, but akulanto ngitsho yodwa 111 out esiyenzakele. Wafika le wathi commission, i-commission ngakaza ayinikeza ama-resources okuthi iye ngaphandle kwamadorobho iyehlangana nezakhamizi.
Ngokwakuqala ukuba uMnangagwa akhulumisane lezinduna selokhu wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukususwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owetheswa icala lokulolonga iGugurawundi ngesikhathi elwisana lebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Umgabe wayecabangela ukuthi uNkomo wayefuna ukumsusa esikhundleni ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe osekubangele ukuba lesisindo sedola leMelika sehle emkambo wensitha. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Idola leMelika ebeselitshintshwa ngamadola edlula alitshumi awebond note loba iRTGS dola kunsukwane esanda kwedlula selehle isisindo layo kusilinganiso sokuhlanu lengxenye ekhulwini 5.5% emkambo wensitha. Izakhamuzi zeHarare zikhala ngokuthi kusimo esinje kayehle phela lentengo ezitolo. Oqeqesha ngezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi ngendlela uhulumende ajume ngayo abantu ngenyathelo lake lokumisa ukusetshenziswa kwemali zakwa nye amanje osomabhizimusi abasakwazi ukuthi bathi
bekuzaba ludubo bele ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babe sithi bona istock abalaso ngesa price yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izathatha isikhathi ingayehli.
Unkosikazi Jane Shishoa, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, uthi intengo ikhanya isiza zilungisisa ilandela isiqondiso zokwenzakala kusimo somnotho welizwe.
Engikubonayo mina nxa ngikhangela economics zangkhona ukuthi and hoping ukuthi i-law e-demand and supply yeza yenza ukuthi ama-prices ayehle njengoba nabantu bengelamali ama-civil servants kakhwezelwa ngama-salaries laba abahola nge-US dollar labo belokhu be confused kungazakathi ukuthi after mhla ka 30 June uqambiweyo kuzabe sokuhamba njani. So ngikhangelela ukuthi at least i demand ingayehla lawa ama price azayehla ezidolo abantu bakwanisa ukuthenga umphubayeneli sokuthenga ngemali abalayo.
Ukutshela uthi intengo ibimele ilandele ukwehla kwamandla edola leMelika osokusenzakala emkambo wensitha.
Kathesi singakhangela siza sabona ukuthi ama rates akhona ayehla sibili emkambeni lapha kodwa intengo yezinto ayilandele ama rates lawo. Kumele abathengisayo babe le confidence ezokuthi bazathola imali emkambeni lapha uze intengo yehle.
Uhulumende yena uthi kawunanzi umkambo wensitha ngoba ungekho emthethweni. Unkosikazi Joe uthi lasemkambo wamabhanga we-interbanking kumi ngendlela yokuba laba amabhizimusi bangehlisa intengo zabo.
Ngacheka interbank rate engibone i 8.6. So uyabona ukuthi vele i rate ingathi is stable and i right ilokhu ikhona pha. So ama prices lawa I think speculation kade beyenzile nxa kwekuthi kube kuyi cautionary mele bayehlisa ama prices ukubana abantu bayanise ukuthenga.
Intengo yempahla enengi egoqela uqatha kuleyo empilweni kaZulu nsuku zonke efana lesinkwa, impuphu, itswayi, amafutha okuphekisa lenyama, lokhe ingakehli ezitolo zonke ezethekelelwe iStudio 7 eHarare lamhlanje. Abantu lapho somabhizimusi bathi uhulumende ubajume ngomvulo lapho ethatha inyathelo lokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ethi kakusetshenziswe imali ebond note lama RTGS dollar kuphela emizameni yakhe yokuzinzisa isimo semali eZimbabwe. Kodwa abaningi bathi lokhu sokuhle kwaphazamisa ngamandla lesi simo ngoba abantu abasakwazi ukuthi bathini empilweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ivandla le-MDC izolo libe lombuthano okukhumbula abafa ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2008 lapho kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha. Lombuthano obukhokhelwa lugatsha lwebandla oluthiwa yiva. Kube lomthandazo njalo kwahlatshelwa ingoma zokholo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngoba ngomnyaka ka-2008 angithi siyakwazi sonke ukuthi u-Emmerson Mnangagwa wayekhokhela i-Joint Operations Command eyiyo ethungamela amasoja. So ngaleso sikhathi sesahabela ubo 27 June amasoja avukela abantu beZimbabwe especially laba abakuhlangothi lwe-MDC. Behamba bebulala beyibo abadirector izinto ezazi ngenzi kuhle lapha elizweni beyibo ababulala abantu esithi thina ngesikhiwa ama-targeted murders abafana laba bezanu PF ama-youth ezanu PF labo ayelokhuza esekela amasotsha eyenza khonokhu okubi elizweni lethu. So ngakho ke izolo abe-veteran activist abe-MDC bahlangane ehhovisi baba le-prayer meeting ukukhumbula bonke abafayo ngaleso sikhathi nalabo abathisele izindlu nalabo abaswela ilokhu zenu ngathi izifuyo zabo ngoba endaweni zabo uma-Shonaland ngala bantu babethathele izifuyo. Siyakhumbula futhi ukuthi ubaba uDumiso Dabengwa emenezi wachitha ibhesi yezanu wayachitha futhi enye ibhesi yama-youth ezanu ematop elamula ngoba izani yayisivuke ubhoka ikhokhelwa ngamasotsha.
Manje ikhona yini imizamo yokwenza leli langa linanzwe ibandla ilizwe lonke?
Ye, imizamo ilokhu ikhona kodwa ngithemba mfowethu Chris ungananzelela ama-resolution aphume ku-Congress ye-MDC izinqumo eziphumileyo. Inhlanga ilokhu zeni inhlanganiso yeva ithole usekelo ngathi sinanzwa njengeqembu lalo elisekela i-MDC. So mbonani ngokuya kwesikhathi kuyabe kubalulekile ukuthi abantu abe-MDC belinandeleli langa njengelanga lapho esalahlekela khona ngabantu abasekela iparty yethu.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Linga kotla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho esiyaba sikhangela ubunzima ubhekane lozulu eZimbabwe obudalwa isimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oke waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden osengene emkhankasweni wokuthi akhethwe ukumela ibandla lakhe elamademocrats kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ubhekane lokucothozwa uZulu kungxoxo mpikiswano kamabonakude e-debate ngomunye wabancintisayo uSenator Kamala Harris izolo. Abalima uchinda emangweni weBhinga bakhala ngokungahlawulwa imali yabo yochinda abaluthengisela inkampani yeCotton Company of Zimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi bochinda enyakatho emandebeleni eBhinga bakhala ezimathonsi ngenkampani yochinda iCotton Company of Zimbabwe eyathatha uchinda lwabalimi kodwa lokhe ingakabahlawuli imali bethi kubuhlungu kibo bayagcina beyiphiwa ingaselasisindo. Omunye wabalimi laba unkosazana Virginia Moyo uthi wathengisela iCotco uchinda amabheli amahlanu kodwa lokhe engakatholi imali yakhe.
Amabheli ayi-5 akosta 1196 kgs lakhathesi imali yakhona lokhe ingakabuyi, so asazi ukuthi lingasinceda njani thina abazali bemakhaya ngoba ikhothoni iyo esiphilisayo kuphinde imali yakhona icine ingasathengi lutho.
Esinye njalo isakhamuzi esilima uchinda, umnumzana Moses Nyoni uthi baqale ukuthengisa uchinda ichukela ibiza amadola ayisithupha kodwa lintengo isikhuphuke kanenyi belokhe bengakatholi imali yabo.
Ikhotho ngesikhathi ukuthengisa ukufaka ekampanini ngoMeyi, but nakathesi lokhu esingatholi izimali. Sasihlupha ukuthi kungani kungatholakali izimali, sifaka amakhotoni, ikhotoni isayenza ichukela isayenza $6 but now sesikhangela ukuthi $20. So endlela yakhona ngani iyasikhathaza njengabalimi ukuthi kati kuhamba njani njengendawo yesisiza silimile ikhotoni nomzulu lingasabanga khona but
Unkosikazi Nyarai Shoko uthi uchinda lwabo luhleli lokhe luphela amandla bayehluleka lokuzigcina ngemva kokulima okungaka.
Aishi mabiru 1196 kgs nanasi makgs wawa rungodona valu waka gara kukotko kambani.
Ngathengisa amabheli ekhothoni amahlanu abayi 1196 kg nalamhla ahleli ekhothoko ephela amandla, asazi ukuthi lingasinceda kanjani. Sidubekile thina abalimi, sehluleka khona lokuthenga amathenisi nje, manje siyabe silimelana.
Umnumzana Wilson Ncube omunye wabalimi uthi wathengisa uchinda lalamuhla kakabhadalwa.
Ngalima ngathengisela iCotco uchinda lwami ngoMeyi, lalamhla ngatholi imali yami. Siyehluleka, ichukela yayisabiza amadola ayisithupha, manje sibiza $20. Njalo kungabuya amanye amakampani ukuzothenga uchinda, bayahluphana labo abeCotco, abafuni sibathenga.
Abalimi bochinda bakhala ezimathonsi ngemali yabo ephela amandla isezandleni zenkampani yeCotco elokhe ingakabhadali ngemva kokuthatha uchinda lwabalimi kunyanga edlule. I-Studio 7 izamile ukuthinta iziphathamandla zenkampani yeCotco eBhinga kodwa ucingo lwabo belungadojwa muntu. Ngimele i-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo inhlanganiso yezifa ithi iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Cup of Nations lizaqhubekela phambili liphatheka kulo mncintiswano loba nje bese kulwembiko ethi alisoze lidlale lele Democratic Republic of Congo ngesonto. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umqeqetshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu esetshiye umsebenzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokela iqembu lakwele Zimbabwe liphatheka kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni lase-Egypt, Farah Ijere utshele intatheli zindaba zemidlalo ezihambele iqembu ukuba kusiloqiniso ukuba besebecabanga ukuphuma kulo mncintiswano. Ujere utsho lokhu ngemva kwemibiko ephume kuphephandaba le-Herald oluthi inhliswa imali engakanani nxa bengaphindela ekhaya bengakaqedi imidlalo yezibaya. Lolu daba belusithi lokhu kungenxa yokungezwani okukhona phakathi kwabadlali lenhlanganiso yezifa phezu kwemali okumele itholwe abadlali laba.
Lolu ludaba olukhulu kakhulu okuthi aluba kuliqiniso ukuba bese sithumele umuntu ukuthi ayisikhulumela labe CAF bebengeke balubandezele, kodwa beluzahle lusabalale lugcwale umhlaba wonke jikelele. Iqiniso elikhona yikuba lokhu akuzange kwenzakale futhi njalo akusoke kwenzakale.
Omunye wentatheli zindaba zemidlalo ezikwele Egypt yena ongathandanga ukubethwa ngegama uthe uJerry ubatshengisele ubufakazi bokuthi abadlali sebethole phose inkulungwane ezilitshumi lathuba munembili phakathi kwenkulungwane ezingamashumi amabili lane zamadola abazithenjiswayo. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukudlala lele Democratic Republic of Congo ngensonto emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup A. Abafana beZimbabwe kumele banqobe le DRC ukuze bathuthukise amathuba abo awukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano bengelinye lamaqembu aphutshise endaweni yesithathu engalaneni ele mitlomelo ethe xaxa. Kolunye udaba olumela lomdlalo wenguqu sewutshile ngempela umsebenzi obengumqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders uMadinda Ndlovu. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo ugcizelele umbiko wethule umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe othi uMadinda usetshiye isikhundla esokuba umqeqetshi weqembu le-Highlanders.
Siyabonga kakhulu njengeqembu umsebenzi omkhulu othe wenziwa nguMadinda kusukela eqala nje ukusebenza lapha last year mhlaka 1 January. Sikhangelele ukuthi iproject le ayithileyo izaqhubeka kuhle. Sicela ukuthi kungabi lokuphanika kubalandeli. Iqembu lisele ezandleni ezinhle kakhulu. Sifisela uBaba Ndlovu inhlanhla kakhulu lapho ayakhona.
UMadinda ozakuma usebenzela iqembu le-Highlanders mhla zingamajumi amathathu kuyona le inyanga kaNhlangula. Lokhu kuza ngemva kokuba kuke kwaba lamahungahunga athi umfokandlovu selubhekise kwele Botswana ukuyaqinwa ngokwakhe umfokandlovu abecatsha ngomunye nxa ebuzwa ngayo. UMadinda uphenduke kuqembu le-Highlanders ekuqaleni kwanyakenye njalo ubelobelanela leli qembu isivumelwano somsebenzi yeseminyaka emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba osacathulayo uTinashe Mazomo Mpofu ehamba leqembu lakhe lezitiyeni bephethe idlalate labo elitsha. Untungameli Nkomo uyalandisa.
UTinashe Mazomwa Mpofu insizwa ephuma eBhinga njalo uhlabela ekwele South Africa. Umpofu uhlabela ngolimi lwesiTonga kodwa uyaluxubanisa lapha lalapha ya ngesiNdebele langesiNambiya. Kasisa ngomdabu wakhe.
Ngizalwa eSkenyanga eMabale. Isiyanyanga iAndawange. Ukukhula ngakhulela eBhinga eLubimbi. Kula ngikhulele khona, kula ngithole khona izifundo zami. Ngingasoze ngichaze kabanzi kangakana iqembu leZTN Super Sounds liqale ngo-2014.
Ngelesingaki idlalade.
Ngela kuqala isihloko salo sithi inzubo ziyangu featuring iziphiwo azifani.
Ngoma le ethi vumi nenzila ila tulundu ngizwe angani ile nkulumo mpela ukhuluma ngani
kungoma leyana ethi vumi nenzila ila tulundu bakunkomo laphana ichaza ngempilo impilo ukuthi minjani impilo enamaginqigongqo indlela ezimi impilo kahle kahle vumi nenzila ila tulundu kuthi ukuthi impilo indlela eneyintaba unesaga esilaphana esesitonge ngisifake sithi khona na toba mwetu wakakome nanga misale iyo butandusi kwa winda nzofu uchuti tinabanya sakula njenge zimfe ezidliwa singavuthiwe ngoba sesijahu kuzidla indlovu ziyeza zizozidla
abangathanda ukuthenga idlalade lakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengakwazi ukungifonela kunumber ethi 0623232802 khona ke na WhatsApp ku Facebook ikhona futhi Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma nomuntu onguye engisondelane naye kakhulu othu kungisiza lapha nalapha namanje senza ezomculo ngathi it's sort of like a manager uKhumbulani Chuma lapha ngamthinta naye ku number ezithi 071-991-3341 Usa utingu kwasule nbalandeni Ngena wama ningi bamukomo nyabonga
Silibo ngege icha halipinga Utinashe mazoma mpofu Lekembula kelezi tieni Bepuma inkundleni ngale Eti zubo ziyangu Tolumba
ngake ntungamili lengoma emnandi esigcibela uhlelo kodwa ke singakehlukani sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje Induna zemandebeleni kanye lenkabazo zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo sihlaziya ngodaba lombhuqazo wegugurawundi Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ungakathesinya lichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.